manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inopa vashandi vayo mari dzekutendwa kana kuti mabonus, vashandi vachiti vanotambira nemufaro danho iri. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo yeGutu West by-election yekusarudza achamirira dunhu iri mudare reNational Assembly yave pachinhano chepamusoro-soro. Muzvare Henrieta Rushwaya navamunyaradzi kereke voramba vari muchirongo mushure mekunge vatongi vematare nhasi vasina kupedza kutonga nyaya dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dzegore rino dzinoita zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100% mumadhora ekuAmerica pamwe nemadhora emunyika. Mari idzi dzinonzi dzichabhadharwa mukati memwedzi miviri kutanga mwedzi uno wambudzi nemuna zviita. Izvi zvabuda pamusangano weNational Joint Negotiating Council kana NJNC waitwa nhasi muHarare nevamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vevashandi. Sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende vose reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vatsinhira shoko iri vachiti sevashandi vatambira nemufaro, vachitiwo vatambirawo urongwa hwekuti vashandi vabhadharwe mari idzi mukati memwedzi miviri. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo, asi vakagara zvavo vazivisa kuti gore rino hurumende ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander.
Tasangana nehurumende pasi peNJNC tikadiskasa zvebhonasi regore rino revashandi vehurumende. Tawirirana kuti bhonasi richabhadharwa riri 100%. Saka nhasi ndo zvatanozeya kuti bhonasi racho vachatibhadhara zvakamira sei.
Saka mari iyi ichabhadharwa nenzira ipi uye riini?
Bhonasi regore rino richabhadharwa zvikamu zana kubva muzana, ndoti 100% yethe US dollar component nemari yemuno inokorwa nemushandi. Mari iyi ichabhadharwa over 2 months, ichabhadharwa over 2 months, zvichireva kuti musi unotambira macivil servants detravo repay vachakwanisa kuenda vopiwa half 50% yebhonus iroro, then December zvakare papay day vopiwa imwe hafu yacho. Saka ndo mamirira azvakaita.
Ichabhadharwa sei mari?
Zvakati siyanei nemamwe makore ese taonawo kaimprovement yekuti izvoni. Mamwe makore taiziva kuti vamwe vaibhadharwa mumwe mwedzi, vamwe vazobhadharwa mumwe mwedzi, asi gore rino zviri kungobhadharwa zvakaenzana kuti all sectors vanobhadharwa 50% muna November, vozobhadharwa imwezve 50% yacho muna December. Ndomambira zvakaita.
Imi sevashandi magutsikana here nekuti munge muchiwana 100% kana kuti mamuchitarisirawo kudarika ipapo?
Isusu tagutsikana uye tazvitambira. Tazvitambira chose zvinhu zvatatotenda chose tichitotenda vakuru vedu kuti vati badara sekufunga watanga tita na uti wae ndo mafungira tanga tina o wakande miri mabona sikuwesa aguna kwa yaka mbubadara wa more than 100% saka tinongo uti aiwa panyaye bonasi vati itashakanaka
Sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare ne Studio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti gadziriro yesarudzo yeGutu West by-election yekusarudza chamirira dunhu iri mudare renational assembly yave pachinhano chepamusoro soro zvekuti yangomirira kuti vanhu vaende kunovhota mangwana sezvo nzvimbo dzekuvhotera nezvekuvhotesa zvose zvave panzvimbo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa muzek mudunhu remasvingo vazek spudurai vati gadziriro panzvimbo dzekuvhotera makumi mashanu nenhatu dzatopera uye dzichapfurwa nenguva dza7 mangwanani
nhatu makaenda mapolic stations vanosvika nevhotazo yatovapopa mastations ose ari saka munhu anokwanisa kutaka vinhu zvese ndinongoti zvagadziro dzapamusoro chaizvo vapamusoro chaizvozvo kuti hatangomira nguva
apudurai vati vashandi vachavhotesa vanhu vatove munzvimbo dzavo uye gwaro revavhoti kana kuti voters roll ratonamirwa panze panzvimbo dzekuvhota dzose vapudurai vakurudzira vavhoti kuti vatotanga kunotarisa mazita avo nhasi kuitira kuti mangwana vanongosvika vachivhota vasingapedzi nguva nekumbotarisa kuti mazita avo arimo here asi vanhu vakawanda vatava nestudio 7 vati vanga vasina ruzivo rwekuti mazita anamirwa nhasi nekudaro havana kuenda kunotarisa mazita avo asi mumwe wevashoma vaenda kunotarisa mazita avo amai Shamiso Munguri vati vawana zita ravo riripo pachikoro chekanongovere primary apo vachavhotera
ndaenda papolling station kanotarisa zita ravo ndawana riri madziro saka mangwana ndichafumo bata jongwe muromo kunovhota
Studio 7 yana kwanza kuwana vanhu vashaiwa mazita avo pavanovhotera pazuva ranhasi. Sarudzo iyi ine vanhu vana vanenge vachitatsurana mangwana avo vati vose vanotarisira kukunda. VaJohn Paradza vanenge vachimirira bato reZANU PF, vaEfrem Morudu vachimirira Citizens Coalition for Change kana kuti TCC. VaRobson Kurwa vachimirira National Constitutional Assembly kana NCA vaMartin Mdzingwa vatange vakazvimiririra vamorudi veTCC vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vatsigiri vavo vairohwa vamwe vakasungwa vakamiswa pamberi pedare redzimhosva nezviro kwamupanda wana
Plainfield was not even at all asi chero zvakadaro nemamobhilaizira atakaita nekambeni yatakaita tinozva kuti haazani chachema this time We are going to take this constitution for the first time ever.
Vakurwa veNCA vativo kunyange kutsvaga rutsigiro kwainetsa vatsigiri vavo vachivhundisirwa nekudzingwa muminda yavo vanotarisira kurakasha vavari kukwikwidzana navo.
Takaita wakanaka chose tinotarisira kuti tinokunda asi the political ground is not level at all kwazi ma supporters here they are being threatened tokudzingai muminda izvozvo zvinofundusa ma supporters
vamudzingwa vatiwo kunyange bato rinotonga raishandisa zvikwanisiro zvekurimisa kutenga mavhoti vanotarisira kuhwina mangwana
pamusoro pekuvhundusira vanhu zvakaita zvichikuitika izvo zvekuti mainputs vanhu ari kunyima dzinosaenda kunovhotera independent maonero atinoita ndezvekuti tinokunda
takundi kana kutaurana vaparadza veZANU PF sezvo vanga vasingadairi nhare dzestudio 7 asi mutauriri webato ravo mumasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo rinokunda musarudzo mangwana nekuti rine mukurumbira kwete kuti rinoshandisa mhirizhonga
sebato tinotarisira kukunda zvine mutsindo nokuti vanhu vemugutu west vanofarira musangano wavo vanhu vane nhoroondo yokutsigira bato reZANU PF zvinomutsindoda kukurudzira kuti vatsigiri vedu vafume kubata dzungwe muromo kuenda kunovhota neuwandu hwavo
vemapato vanopikisa vanoti nenyaya yemhirizhonga kuvhundisirwa pamwe nekushandisa mbeu kutenga mavhoti vanoona sezvichaita kuti sarudzo iyi isabude zvakanaka uye isatambirwe nevanopikisa ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Mo Mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya navamunyaradzi kereke vacharamba vari mutirongo mushure mekunge vatongi vematare nhasi vasina kupedza kutonga nyaya dzavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vapisirai kuenda nhasi vati vari kuda kunzwisisa nzira itsva dzekupa mitongo dzakabudiswa neZimbabwe Judicial Commission nekudaro vati vachapa mutongo waMuzvare Rushwaya svondo rinouya izvo zvatambirwa negweta raMuzvare Rushwaya vaOliver Marwa. Muzvare Rushwaya vakabatwa nemhosva svondo rapera yekuda kubuda zvisiri pamutemo negoridhe rine huremu makirogiramu matanhatu muna 2020 uye vanga vanzi vachapiwa mutongo nhasi. Gweta raMuzvare Rushwaya vaMarwa vaudza vatori venhau kuti muzvare Rushwaya havana kuvapa mvumo yekutaura nevatori venhau. Pakasungwa muzvare Rushwaya vaienda kuDubai uye vanonzi vakaedza kubuda negoridhe rinokunobuda nevakuru vakuru venyika kana kuti VIP route yepanhandare yendege Robert Mugabe International Airport. Mune imwewo nyaya vakambomirira Bikita West mudare National Assembly vamunyaradzi kereke vadzorerwawo muusungwa. Vakereke vakasungwa nekomishini inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekubira Harare City Council mari inosvika mazana mane madhora ekuAmerica. Mapepa ari kumatara anoti vakereke vachishanda nemukuru weHarare Municipal Medical Aid Society vaEvaristo Rukasha vakanyepera kuti hamazi yaive nechikwereti chavakereke mushure mekunge vakereke vatengesa chipatara chavo chainzi Fortress Hospital kuruwa. Hamazi yakatenga chipatara ichi muna 2014. Vakereke avo vanga vaine chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba vaudzwa nemutongi wedare vamare wanazvogofa kuti vadzoke musi wa 18 mbudzi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rakazvimirira reCommunity Solutions Zimbabwe vaBekimbilo Swanda vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwedzimwe nhengo dzeZANPF hazvireve kuti nyika yave kuda kugadzirisa nyaya dzeuori neumbavha.
Kana kuti zviri kuitirwa kuti vanhu vambofunga kana tichimboona sekunge hurumende yatanga kushanda panyaya dzecorruption.
Mutungamiriri weBattery People's Unit Party vaHebert Chamuka vatiwo kubatwa nemhosva kwaMuzvare Rushwaya kunogona kunge ingori nzira yekunyaradza veruzhinji sezvo nyaya iyi yakatsamwisa vanhu vakawanda.
Iyi mhosva yaenda pachena yaonekwa nemunhu wese hasi waimaona achifungwa. Asi hazvirevi kuti kana akatongerwa kugara mujere yeni yeta Rushwaya achagara mujere kwenguva yakareba. Inongori nyaya yekuti sanopinda umu asi tokubudisa kuitira kuti mashoko evanhu anyarare.
Vachitaura vakazvimirira asi vari chipangamazano muZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatanza vatiwo vamwe vanosungirwa nyaya dzeuori vanongobatwa kwenguva shoma voregerwa nekudaro vanhu havangapemberi.
Kuti tizonyatse kuona kuti wari kuda here kupedza uori uyu tinozoona nemasentensi achapiwa because kusunga uku chete zvimwe kuda mangwana wanobuditswa. Asi kuti kazoona majepapi wa mutongo kuti munhu yachagara mujeri.
Asi imwe nhengo yeZANPF vataura ikandishaya vati kusungwa kwevaviri uku mucherechedzo wekuti hurumende iripo inoda kurwisa uori.
Ngadzidze kutenda kana pachirwiswa uori. Henrietta Rushwaya haisi central committee member, haisi provincial member, haisi political member. Nyaya dzikereke akaita MP karakara zvikapera havasi vanhu vekuti tingati vanhu vanorima muZANPF.
Zvichakadai mumwe murwiri wekodzero anogara kuAmerica waFreeman Chai vakwira kuda rere High Court vachitsutsumwa nezvemutemo weCriminal Law Codification Reform Act inonzi Patriotic Act vachiti zvimwe zvidimbo zvemutemo uyu hazvienderani nezviri mumbumbiro remutemo yenyika. Vachari vati izvi zvinotyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika. Nyaya iri kutarisirwa kunzwikwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu varumbidzwa nekumbomisa hondo pakati penyika yavo neHamas kwenguva inosvika maawa mana kuitira kuti pawanikwe mukana wekuti rubatsiro rwechikafu nemishonga rukwanise kuendeswa muGaza. Hofisi inoona nezvekufambiswa kwerubatsiro mugungano reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti zviuru nezviuru zvevanhu zvinodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000 nezuro zvakafamba kubva kumaodzanyemba kwegaza zvakananga kuchamhembe kwegaza zvichitiza hondo. Bazi rezveutano remugaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vemupalestine vave kudarika zviuru gumi. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zvinoti zvichabatana nemuzinda wePalestine muZimbabwe pamwe nemamwe masangano mukuratidzira kwavo nemafambiro ari kuita hondo iyi muIsrael iri kumhondo yeIsrael neHamas. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzematongerwo enyika vaCalvin Manduna.
Ndingati ndafara nekuti tanga tagara tichitsvaga yatingati breakthrough mataura kwangu achiita vachiramba kwenguva yakareba, saka zvofadza kuti panenge paita kakupfava paposition yavo. Saka tiri kufara kuti at least ndokutanga kwezvinhu tichitarisira ceasefire, nyika zhinji dziri kudedzera ceasefire. Saka tingati kutangawo kwekupfava kwezvinhu zvavari kuita izvo ma4-hour break.
Munoona dzimwe nyika dzichifanira kuita sei kana kuti masangano akadai savana United Nations vachifanira kuita sei kuti tizoona pachitaurirwana kuti pave nerunyararo?
Nyika dzinofanira kuramba dzakaisa pressure. Tinohwisisa kuti vatungamiri vekuIsrael vari panguva yakaoma kune macitizens avo, nekuti navo vari kupiwa mhosva yekuti sei zvakaitika vakatarira, vari kunzi vakatadza basa. Saka tinohwisisa kuti minduro yavo kune zvaitika yakaoma, ende iri kuomesera vanhu vekuPalestine nenyaya yekuda kukuratidza vagari veko kuti vane response yakasimba. Saka tiri kukurudzira kuti nyika dzeruzhinji dzirambe dzakaisa pressure kuti tisvike pane ceasefire, tisvike pakugara pasi, tigadzirise nyaya iyi zvokugumisira. Tisarambe tichingodzokorodza every now and again, todzokorodza kurwisana. Saka ndozvatosimudzira kuti Trump akaisa pressure kuUnited Nations.
Tinoonawo kuti mamwe masangano emuZimbabwe vakabatana nemuzinda wePalestine uri muZimbabwe vari kutiwo vachange vachiratidzira vachiendesa samba yenyunyuto kuUnited Nations. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Zvinobatsira nekuti iyo Israel pachayo ine vanoitsigirawo vane simba fanika kuno kuAmerica nenyika dzekuEurope. Saka zvee zvabhalansa nawo kuti mumwe noumwe ane ano vatsigira. Chikuru ndechekuti tikwanise kugara pasi, tikwanise kuhwisisana madivi maviri aya kuti vawane paita runyararo remuhondo iyi.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunhare muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMalawi yakwidza mutengo wemafuta edzimotokari nhasi zvichitevera kuderedzwa kwesimba redhora remunyika iyi nebhanga guru renyika nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvemhando dzemoto remunyika iyi. Vashandi vemumafektari anosona mbatya vanoda kusvika zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000 varwisana nemapurisa muDhaka, guta guru reBangladesh, mukuratidzira kwavaita vachiramba mari dzaiswa nehurumende kuwedzera mihoro yavo. Komiti yakadomwa nehurumende yakawedzera mihoro yevashandi vemafektari nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu zvine zviga makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 56.25%. Ivo vashandi vari kuda kuti mihoro yavo yepamwedzi ipetwe katatu. Vamwe vagari munyika vari kuchema-chema kuti vari kutorerwa zvipfuwo zvavo nemari nevanhu vari kupinda misha yavo vachiti vari kuuya kuzobatsira kuchenesa misha kuburikidza nekubata varoyi pamwe nekubata zvikwambo. vano ava vanonyanya kuzikanwa nemazita ekuti vanatsika mutanda kana gona varoi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana mutsika mutanda ava vanonzi vanoshandisa mashiripiti kuona nekubvisa zvinhu zvinonzi zvinoshandiswa nevaroi pamwe nevanoshandisa mishonga yechivanhu kukuvadza vamwe. Asi mukugumisira vagari ndivo vanosara nematope mumaoko sezvo vanotsika mutanda ava vachena nepfuma yavo kazhinji kacho vachisiya vanhu vasawirirane. Vamwe vagari vakarumwa nechekuchera vagari vekwabhandawe netaironi kumhondorongezi mudunhu remashonaland west. Vagari ava vanonzi vakashevedza mumwedzika mutanda muchero mekunge vari kusangana nezvinhu zvisinganzwisisike zvakaita semhuka nenyoka uye urwere pamwe nekufirwa zvisina tsarukano. Vachimanda vanoti vakazopesana natsika mutanda uyu mushure mekunge ave kubhadharisa vanhu mombe achiti ave kuchenesa misha yevanhu uye ainge otyora chibvumirano ave kusiya kutarisa dzimwe dzimba. Tsika mutanda uyu anonzi akabva kuchiweshe akazonomhanyariwa kumapurisa ndokuzobuda munzvimbo iyi oenda kutaironi mumhondoro makare. Ave kutaironi anonzi akatanga kumanikidza vanhu kuvachenesera misha yavo achiti abva kwamambo ngezi asi dzimwe mhuri dzinonzi dzakaramba. Mumwe akatorerwa chigayo chake mushure mekunge anzi achenesewa musha wake akanomhanyara kumapurisa ndiva Simoni Simudza Moyo. Vasimudza Moyo vanoti vanhu vakawanda havana kunomhanyara nekuti zvinoda mari yekufambisa kuenda kumapurisa aya ari kuchegutu pamwe nekuzoenda kumatare kana nyaya yacho yave kutongwa. Mambo Ngezi vedunhu remhondoro Ngezi vapita pasipamire uko kwakadanwa tsika mutanda uyu vanoti havabvumire vanhu vakadai kushandira munzvimbo yavo sezvo vachisiya vanhu vasawirirane uye mhuri dzapesana.
Ini pachangu handitodi vanhu vakade gozi vanovendanisa vanhu ndochichekutanda havana chavanenge vachiita inhema dzoga zvezvi.
Mambo Ngezi vanoti pavakabvunzwa nemapurisa nezvatsika mutanda uyu vakakurudzira mapurisa kuti vamusunge asi mapurisa haana matanho aakatora ekuti amusunge.
Ndikabva ndaudza musanjani kuti musungai munhu yeye kana kumumisa nhasi munzvimbo iyoyo.
Asi mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west inspector Ian Kowera vati havasi kuziva nezvenyaya iyi kunyange hazvo vanga vachiti nyaya iyi yakatekeshera mumhondoro. Vanatsika mutanda vari kunetsawo kunzvimbo dzakawanda dzinosanganisira Matune Matebeleland, Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMasvingo. Mambo Ngezi vekumanicaland vanoti vakasungisa mumwedzika mutanda akanga atorera vanhu vavo mombe dzavo. Mambo Zimunya vanoti zviri kuitwa nanatsika mutanda izvi hazvisi zvekurapa asi zvebhizimisi vachishandisa masaramusi. Izvi zvinotsigirwa namambo Katiza Gombo vekwazvimba kumashonaland west vaGibson Jenami vachiti madzimambo anoshanda nen'anga nemasvikiro emunzvimbo kwete vanatsika mutanda vemashiripiti.
Madzimambo vanoshanda nevanonzi dzinonzi n'anga kana kuti masvikiro kana kuti pachirungu matraditional healers vanhu vatinoshanda navo chikonzero. Isu tinobhiliva mudzimu hatibhilivhe masaramusi.
Mambo Katiza Gombo vanoti dambudziko ravari kuita nderekuti vamwe vagari ndivo vanonokoka vanatsika mutanda vachivaunza munzvimbo madzimambo kana masabhuku asingazive.
Zvinji ukatarisa masvikiro anoita iye tsika mutanda iyi anenge atohayiwa nemumwe mwana muri munzvimbo imomo asingarespekti sabhuku asingarespekti kana mambo.
Mutelezewe, mutauriri, we mazimambo, yemunyika, ava Fortune Charumbira, Redino Remashingo, vano tewalatika mutanda, avara pisezo, kusinanganga, inofambira murwere. Nengo yebhodhi resangano ranachiremba vechivanhu rezinyata vaPrince Mutandi kana kuti Sekuru Sibanda vanoti vanasvika mutanda vave nechitsotsi zvekuti havachashandidzane navo zvakanaka. Vamutandi vanoti vanasvika mutanda vakare vaifambira mhuri imwe chete uye vasingade pfuma dzevanhu. Mumwe anoti anochenesa misha yevanhu ada kuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Mazvimbakupa vanoti vanototsvagwa nevanhu vane matambudziko uye vanhu ndivo vanovatenda nezvipo zvinosanganisira mari nezvipfuwo kana zvimwewo zvinokosha. Asi kunyange hazvo ruzhinji rwuri kunyunyuta, kune vamwe vakaita semumwe mugaro wekumhondoro vaStuart Mukarakate vanoti vanofarira basa ranatsika mutanda vachiti vakabvisa nyoka nemazizi zvinonzi zvinoshandiswa nevaroyi mudzimba dzevamwe vagari izvo vanoti zvakambounza kugadzikana mubhuku ravo. Madzibaba Benson vanoprofita kukereke yemweya yekwaJohani Masowe vanoti zvemasviripiti zvinoitwa nanatsika mutanda kana zvemasvikiro ndezvemweya yetsvina zvinowana simba kubva kumakombe erima. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti zviri kuita anatsika mutanda zvinobvumirwa here pamutemo, sezvo mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Aponya ati vanga vasabatikei panharembozha yavo kunyange vanga vambovimbisa kutitumira mhinduro padande mutande ravo reWhatsApp. Pasi pemutemo weWitchcraft Suppression Act imhosva kuita zveuroyi, kupuma munhu uroyi, kutsvaka uroyi kana kuita zvimwe zvinoita kuti munhu adome muroyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunura Ijena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuzivisai kuti svondo rino hatisi kukwanisa kukupai chirongwa chenyu chemagitare, asi chirongwa ichi chinodzoka kwamuri svondo rinouya. Muchirongwa cheLive Talk tiri kuenderera mberi nekutarisa kuramba nhengo dzeTriple C dzodzingwa mumakanzuro nemumaparamende nevari kuzviti ndo munyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu uye makakatanwa anonzi ari kuitikawo mubato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzeGut West yeby-election yapisvika pachinhano chepamusorosoro. Vashandi vehurumende votambira nemufaro danho ratorwa nehurumende rekuvapa mabhonasi egore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Taboka Ncube.
soku isika disenda.